Wacha mi sate chawe kudiniko.
Vashara pamusangano vaita nevatsigiri vavo kumahusekwa vachamisa vati havasi kuzobvuma kuberwa musarudzo dzegore rino.
Vanoba zvebasa. Ipapa vanzoona kuda kutendera kuita magentlemen. Matirwa anoitwa sarudzo anotyisa. Vanoti havadi corruption, but corruption yekutanga neyekupfira maelections munyika.
Vachamisa vatiwo ruzhinji rweZimbabwe ruri kubhadhariswa mutero wakawandisa. Vachiti izvo zvinofanira kupera kana vapinda panyanga.
Imwe nyaya tinogadzira nyaya yemutero tax munyika muno. Tax yakakurisa munyika muno, tinakuita flat tax rabbit, inoita kuti mari zhinji iende kunoshandiswa nevanhu, disposable income. Vanhu unogadzirira tax pane mabasaka. Ndosaka tiri kuti mupaka gore rino munhu wese kupi? Munhu wese kupi?
Vachamisa vatiwo upenyu hweveruzhinji hunenge hwanaka muna 2023 kana vakapiwa mukana wekutungamirira nyika.
Dambudziko ranava munangagwa ndeyekuti vaafanira kuretire asi vokanganwa retirement. Nenyaya yekuti retirement haina kugadziriswa polisi yedu munovo, vakuda kuramba varipo kusvika vafira pabasa. Isu tinoda kuti haiwa nyika iende mberi, vanava munangagwa nanava mugabe garai pasiti.
Vaenderera mberi vachiti nyika ine upfumi hwakawanda, asi chanetsa inyaya yehuori hwavati hove inotangira kuora kubva kumusoro.
Ndakamuzwa munangagwa ndikati wakangara chazvo zviro nehope. Akataura nezuro kwanza, makanzuro atipei MDC atinetsa. Tikati unofunga turi kunyeperani. Asingazive kuti vanhu vari korapti vauraya makanzuro ndiani. Asingazive kuti makanzuro edu aurawa nezanupiefu ndiani, naminista welocal government anenge achipindira mumashandiro emakanzuro.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wezanupiefu uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa kuti tinzwe pavamire pamashoko avachamisa. Ndakamirira studio 7 kumahusekwa mudunhu remashonaland east, ndini Thomas Chiripasi.